is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo kurume 23 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiitai zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano remisa Zimbabwe rorwisa kuti mitemo inombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekutorwa kwenhau ivandudzwe. Hurumende yopema chikafu chekupa mhuri dziri kuChingwizi dzakaparadzirwa misha nemafashamo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodyidzana neZANU-PF zvinoparura urongwa hwekugadzirisa chimiro chenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti riri kuda kuti pave nemutemo mutsva unotsiva nekukasika, mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy kana kuti AIPA, pamwe nemimwe inombunyikidza kodzero dzevanhu. Mukuru wemisa Zimbabwe vanhlanhla Ngwenya vanoti sangano ravo riri kutaura negurukota rezvekuburitswa kwamashoko vaJonathan Moyo kuti izvi zviitwe vachiti izvi zvinobvumidzwa mubumbiro idzva remutemo wenyika. Gatinzwei hurukuru yavaita naSandra Nyaira weStudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Tisi tiri kuti hurumende ngaichigadzirisa mutemo uripo AIPA. Ibvise zviri muAIPA zvisingaenderani neconstitution kana kutotanga patsva kuti vagadzire mutemo unofambirana nenew constitution. Nokuti iyo constitution yacho inototaura, inotokurudzira hurumende kuti gadzirise mutemo uyu kuitira kuti vanhu vaenjoye kodzero yavo yekuaccessa information.
Maone renyu muhurukuro dzamuri kuita izvi zviri kufamba zvakanaka here kana kuti zviri kuratidzika here kuti mutemo weAIPA uyu ungangochinjwa hurumende ingabvumirani nazvo?
Hatisi kutaudzana nehurumende pamusana peAIPA chete. Tiri kutaudzana nehurumende kuti vatarise mitemo yese inoafekta kodzero dzevanhu kuti vataure vakasununguka nekuti vawane information. In that regard, tiri kuti vanofanirwa kutarisa AIPA, Official Secrets Act, votarisa Criminal Law and Codification Reform Act, votarisa Broadcasting Services Act, votarisa Interception of Communications Act. Mitemo yese iyoyo inovhiringa kuti vanhu vataure vakasununguka uyezve kuti vawane information. Saka tikangotarisa AIPA chete tinobva takanganisa because tinozosiya mimwe mitemo iri Western AIPA.
Totarisazve iyo nyaya yekuti ngati mamiriro akaita nyaya dzemedia yose muZimbabwe, pari zvino muri kufara here? Ndozwa kuti kune komiti yakaiswa nehurumende kuti inge ichiongorora nyaya idzi dzakadai izvi. Muri kushanda mese here kuti munge muchigadzirisa mamiriro ezvino zvekutorwa kwenhau munyika?
Tinotenda kuti hurumende yakaestablisha komiti yavozviti IMPE. IMPE indeve lemeaning yangiranga riri uto rinorwisa here kuindeve lekingdoms uyezve zvinoreva hondo. Saka tinotarisira kuti IMPE iyoyi icharwa hondo yekuti zvinhu zvinyatsogadzirwa, noti kurwa nezvombo asi nekutaurirana nehurumende. Isusu chinotishungurudza ndechekuti vatora nguva yakareba, vana vakaapointwa muna December nanhasi hapana chati chaitika. Tiri kunzwa kuti vari kutenga fenicha, vari kutenga mota, vakutanga kurwisana kuti vakuda mota uye arikuda mota. Izvi ndo zvatiri kunzwa tisatanyatsozviongororesa, but tikushandisa kuti vatora 4 months kuti vanyatsogadzira zvinhu zviri pachena.
Vanga vari mukuru wesangano remisa Zimbabwe vanhlanhla Ngwenya vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Gurukota redunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti hurumende iri kutsvaga rubatsiro rwechikafu chekuti ikwanise kupa kumhuri dzakanogariswa kuChingwizi, kuNwenezi mushure mekunge misha yadzo yaparadzwa nemafashamo kutokwe mukosi. vabasikiti vanoti chikafu chakanga chaunganidzwa nemasangano pamwe nemakambani ari kubatsira mudunhu iri chakaparadzwa nemvura yakanaya svondo rapera izvo zvakasiya mhuri idzi dzisisina chekudya uye pekugara sezvo matende adziri kugara akaparadzwawo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navabasikiti.
Nyaya chikafu ndo imwe yati dzipa chose nekuti iko zvino hatisisina chikafu chekuti tigovapa kuti vadye mwedzi unouya. Chimwe changa takasara kuti tipedzise mwedzi unouyu pakaita mvura yakawanda ndokubva yauya ikawisa miti yanga iri ipapo, miti yandokurova matende ndokubva yadambura. Mepo ichibva yabvisa matende acho zvekare ndokusara chikafu choniwa chishoma chatasara ichocho. Saka tiri panguva yakaoma nevanhu tichitoti vanokwanisa vatibatsire. Tinotenda tabatsirwa neveTelecel vakwanisa kutiunzira chikafu uye neveDelta vatipawo chimwe chikafu chekuti chibatsiridze kuti chiite kuti mwedzi unoupere chiya changa chakuvadzwa nemvura chigosiyiwa neichocho. But chemwedzi unouya neinotevera tichienda mberi, zvandakakutaurirai kuti tichange tichifidha vanhu ava kwemwedzi gumi nemiviri. Saka tinenge tichikumbira kuti vanokwanisa vatipe chikafu chakati wande.
Ko ipo pamwedzi vanenge vachida chikafu chakawanda zvakadii?
Pamwedzi tinotarisira kuti mhuri dzatinadzo dzinodya 123 tons. Saka chikafu chakati wane chose chatisina.
Ava vanga vari gurukota redunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Yasvika nguva yekuti tichikuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 muchirongwa chaanotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa nemukuru wekambani inonziyo Harvest Fresh vasimba Mungu. VaMungu mungarangarira vateereri vakambouya kuno kuAmerica mugore ra2012 pasi pechirongwa chinozikanwa icho kudzi Young African Leaders. Chirongwa ichi chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama muna 2010. Chakanangana nekupa ruzivo nekupawo humizha kuvechidiki vari muAfrica vari pamakore ari pakati pemakore makumi maviri nemashanu kusvika pamakore makumi matatu nemashanu. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vaMungu.
VaMungu,
mukatiudza kuti kubva zvamakabva kuno kuAmerica mushure mekunge mauya kuchirongwa icho chiche Young African Leaders, zvii zvamakwanisawo kuti munge muchiita?
Program yeAfrican Young African Leaders yakandibatsira zvikuru nekuti ndakasangana nevamwe vari kuitawo mabhizimisi muAfrica yese. Saka zvakandipawo kuonawo kwakawanda kuti no Africa yese iri kukura and maopportunities akazara. Hakuna muZimbabwe chete but kunana Ethiopia, Tanzania, Mauritania nemamwe nedzimwe nyika. Saka I think through this program ndaka expand my business opportunities angu. And izvo zvitava nenyika dzisidza ndataura idzi, Ethiopia, Tanzania, Mauritania futi neSenegal. Saka I think zvakandibatsira strict in terms of kungo expand omaonero angu in terms of Africa.
Saka muri kuti bhizimisi renyu riri kukura nekuti makakwanisa kunge muchiwana vanhu vakawanda vekudyidzana navo, hazvina kuzonetsa?
Yeah, hazvina kuzoshupa nekuti kana uchinda muAfrica handitika chinonyanyashupa ukama. Ndichaenda mune nyika iyi ndichaona ukama wandotrusta here, ndichaonawo munhu wandodini wandokuda kuita bhizinesi naye anondiudzawo kuti kana nyika dai zvinodai. Saka vanhu vandakasangana navo paprogramu yeyo kuAmerica ndo vakandikurudzira kuti ndidini ndisvikewo nyika dzavanu zvoma opportunities munyika dzavo. Saka through that I've been able to expand wokuona kuno into other my business munyika dzedzi.
Mukatudze kuti company Harvest Fresh inenge ichinyatsoita basa rei chaizvo?
Harvest Fresh is an investment holding company inenge ine ma business akawanda. Kaspire. Saka yekutanga ndeye horticulture yema vegetables. Zvinhu zvekudya zvinogadzirwa muZimbabwe zvinorimwa muZimbabwe zvichienda kuEurope, South Africa nemuno muZimbabwe machimomo. And then inoita futi ine a financing arm which promotes my businesses, agribusiness throughout Africa. Saka it's a continent wide effort to improve agriculture and agriculture financing in Africa.
Asi zviri kutambirwa sei zvirongwa zvenyu mune dzimwe nyika idzodzi?
Vari kuzvitambira zvikuru. In fact, I think want to stamp it better than normal Zimbabwe.
See, Bujidaru.
Vanhu vacho vane chido strike chekuda kuimprova, you know, agriculture finance, zvimwe zvakangodaro. Normal Zimbabwe tichine ma issues acceptance my ideas. To me, it's a bit tricky in order to try and bring money into the country and to replicate it and to move it forward. Whereas mune dzimwe nyika dzika indogona kuna semuZimbabwe nanditika dono set up company iri yangu anditika, even though it benefits my locals asinenge iri yangu ndonza financing ndodini, and it's easier to do business in those countries without too many questions. Whereas here it's a bit different.
Imo muZimbabwe muri kushanda nevechidiki vakawanda zvakadii?
Probably about 100-150 vatiri kushanda nawo muno muHarare, kuChegutu nekukasha kuchimani mano. Saka ndo ma centers at now Zimbabwe at the moment.
Pani kumwe kudzidzisa here kwamunomboenda kunoitawo iwo vechidiki kana kuti aya atingati ma workshop zvikuru kumaruwa? Munoshanda sei nevari kumaruwa?
Basa rangu rese riri kumaruwa. Harare ndingwane office chete, but basa rangu rese riri kumaruwa. KuChegutu kwacho tiri mapurazi kuChegutu. Kuchimani mano tiri mapurazi kukasha. Kunoton tukuma praz. Saka, we don't actually have my workshops. Asi, so atinoita, greater my programs, like I want to stay with African Union. Nchitara, nema leaders, my youth leaders. Kwa kini zime nika, njiwa uza utu wana kuna reza mari, say, what do they do? Wana njira my business plan, nagaita say, zangu dadar.
Ai, watinogu tenda eva mungu nekupinda mchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kumukuru wekambani yeHarvest Fresh vaSimba Mungu muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngatisanganei svondo rinouya. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodyidzana nebato rezano PF zviri kutanga kubva mwedzi unouya kupinda munyika dzakasiyana-siyana zvichiedza kugadzirisa chimiro cheZimbabwe chazvinoti chiri kusvibiswa nemamwe mapoka enhau pamwe nevamwe vanhu zvikuru vekumawirira. Pasi pechirongwa chinonzi Zimbabwe Global Initiative, chikwata ichi chichatanga kupinda muSouth Africa mwedzi unouya, chozopindawo muAmerica neEurope mumwedzi inotevera. Munyarikano weZimbabwe Global Initiative, ndava Didmas Mutasa, vanove munyori anona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF, kuchitiwo mutewedzeri wemukuru anona nezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vapsychology Mazivisa varivo sachigaro. Tabata mutauriri wesangano iri Muzvare Vimbai Kanyonganise kuti tinzwe zvizhinji.
Chirongwa chacho ndechekuti titaridze vanhu vasingagari muZimbabwe macho kuti vaone kuti nyika yakamira sei. Tine tichivaratidza sevanhu vanoziva kuti chii chiri kushanda muZimbabwe economically, chii chiri kuitika politically. Isu tichivaudza from our point of view kuti vasarambe vachitaurirwa zviri kuitika nevanhu vasingagari munyika macho.
Muchatanga kuchifambisa sei chirongwa ichi? Tichiona kuti kwemakore anodarika gumi apfuura vanhu vanga vachingoziva Zimbabwe nemaonero avari kuita nekunzwa zviri kubva munyika imo.
I think the first thing is that tinofanira kungotanga nema areas atine vanhu, ma areas atinogona kupinda, and from there it will go on and be growing. My stories that I told for the last 10 years, I told because vanhu vakatanga from a small story and it grew into something larger, and we'd like the same thing to happen with the ZGI. Saka tichatanga ne South Africa. As you know, South Africa is a large Zimbabwean community. South Africa is very close to Zimbabwe. We've got economic ties, we've got political ties. It's a good place for us to start. Sarandupa tisatangira ipapo.
Chirongwa ichi chirongwa chebato rezanu PF here kana kuti chirongwa chehurumende?
Aiwa, chirongwa chevanhu vemuZimbabwe. It's an initiative led and run by Zimbabweans from across any political economic divide. Saka hazvina basa kuti kubva kuzanu PF kana kuti uri munhu anoshandira ani. Nyaya yacho ndeyevanhu vese vemuZimbabwe. Tinoda kuti vanhu vese vemuZimbabwe vave mamembers, vave vanhu vanenge vachitibatsira vachitaurawo nyaya yeZimbabwe kuti yakanyatsomira sei.
Nyika dzekumawirira ndo nyika dzinogaro tukwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamusoro pemaonero adzinoita Zimbabwe. Muchakwanisa here kunge muchizoendawo kunyika idzodzi muchipawo chimiro cheZimbabwe chamuri kutaura ichi?
Sezvo ivo vanogona kupinda munyika yavedu kana vachida kutaura zvavanenge vachida kutaura, vanobvumidzwa kupinda. Endivo vanogara vachitiko mukuru wemunyika yedu. Saka we don't foresee any problems. Vanofanira kutibvumidza kuti tipindewo munyika mavo.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Global Initiative muzvare vimba ikanyonganise vari parunare kuSouth Africa. Kambo Soweto Breeze mumanzi wa Black Moses kana kuti Moses Ngwenya uchuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Sangano remisa Zimbabwe rorwisa kuti kuve nemitemo inotsiva iri kumbunyikidza vanhu yakaita seaipa. Hurumende yopema chikafu chekupa mhuri dziri kuchingwizi dzakaparadzirwa misha nemafashamu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodyidzana neZANU PF zvinoparura urongwa hwekugadzirisa chimiro chenyika. Tabatatuka kumagume chirongwa chedu chanasi. Tunemba kutumuchanga mwine suzakari mangwana. Anukuwa ni gaine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Ndekusia mina Sandra Nyaira.